tell myself
apple pie zonde ifunga tirites tinujira ndiro imwe tiri vanhu vamwe
shuwanerera inokuta musi wafamai kani ndatinerera inokuta musi wafamai kwanzi haikura uone mwanai
chisha miso vanhu va ndanga ndinavo mukuronga ndinavo mamwe mazano vandipawo
vakachora mapfumo vakaunganidza hanzi mubae hanzi mubae zvikanzi mubae vakachora mapfumo vakaunganidza hanzi mubae zvikanzi mubae
Pakatatswa ndepa.